Zimbabwe National Army inonzi nezvimwe zvikamu kana kuti mashares munepfenyuro yekiona television kuburikidza nekambani yeFeto Communications yatanga kutepfenyura nhasi kubva pamuzinda wayo uri muguta reRulawayo. Kiona yakapiwa rezinesi rekutepfenyura neBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ muna mbudzi 2020. Yaifanira kutanga kutepfenyura muna chikumi 2021 asi ikati yange yakanganiswa nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kiona TV yakavambwa naMushakabvu Konti Mhlanga naDr Kovani Moyo mugore ra2014. Dr Moyo vaimbova komishina weZimbabwe Electoral Commission uye pakambobuda mashoko mubepanhau reStandard kuti vaida kumiririra ZANUPF musarudzo dzeparamende kuinsiza. Ivo pavakabvunzwa havana kuda kuti ichokwadi here kana kuti manyepo. Feto Communications iyi ndiyo ine nhepfenyuro yeSkies Metro inotepfenyura muRulawayo neBreeze FM yekuVictoria Falls. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwe divi ravo. Mukuru wenhepfenyuro yeKiona TV Vale Slipiri vaudza Studio 7 kuti vafara kuti vakwanisa kutanga kutepfenyura nhasi mushure mekuparurwa zviri pamutemo kwayo gore rapera.
Takandonzva musi wa17 December, saka tanga tichigadzirisa zvinhu zvese zvinodikanwa tichitesta signal yedu, tichitesta equipment yedu yatinayo and tiri kufara kuti nhasi atakwanisa kuti titange kutepfenyura muma-airwaves.
Vapiri vati Kiona ichange ichiwanikwa pamasaisai eimwe kambani yakapiwa rezinesi nehurumende kuti itakure masaisai inonzi Azom uye ichange ichiwanikwawo pamasaisai edigital terrestrial television yekambani yehurumende yetransmedia. Vati dhekodha ekuwana masaisai eKiona TV rine mutengo wakaderera zvikuru unoita zviuru makumi matatu zvemadhora emuno kana kuti 38 United States dollars kana kuchishandiswa uremu hunopiwa mari yemuno nebhanga guru reReserve Bank.
Azam iselekire yakalaisenswa nehurumende yeZimbabwe yakubvumirwa kuti itakure masaisai eTV. Saka vanotengesa madhekota avo muno muZimbabwe. Yakakurisa stereki especially kukomesa region which is the common market for East and Southern Africa, but they are making headway muno muZimbabwe nekunana Malawi. Tinoitengesa pano paKiona TV chero kwese kuHarare, kumasvingo, kweru munogona kuitenga. Muone broadcasting yemhandu yepamusoro-soro.
Vapiri vati nzvimbo yeRulawayo inozivikanwa uri muzinda rezvemitambo, vakavimbisa veruzhinji kuti vachafadzwa nezvirongwa zvavanenge vachipakura panhepfenyuro iyi, vachitiwo vanenge vane zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinogutsa meso nenzeve. Vati vari mushishi kutaura nePremier Soccer League kuti vagokwanisa kuburitsa mitambo yebhora remuno. Rudiza Mushanga, mutori wenhau uye ndomai vechidiki vari kushanda neKiona TV, ati anofara zvikuru nekuvepa kwenhepfenyuro iyi izvo zvamupa mukana wekushanda.
Semunhu ari kupedza chikoro and ndiri musikana, Kiona TV yatipa mukana wekuti tizoshanda panapa and ndiri kushanda nevanhu vanonyatsonzwisisa kuti varume nevakadzi mazuva ano vanhu vanopiwa maopportunities akafanana zvekuti hapana mukadzi hapana murume, chese zvatinotaura zvinoteererwa and zvinorespekta. Saka Kiona TV kambani iri right zvikuru kuti munhu ashande ipapo. It's a great opportunity to be here.
Mumashoko avakataura pakuparurwa kweKiona TV kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakati chiitiko ichi chairatidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa inokosheswa kuvhurwa kwemasaisai senzira yekuvandudza utongi hwejekerere. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Vatavani Moyo vati kuvepo kwenhepfenyuro dzemaradio neTV dzakawanda zvinhu zvakakosha, asi vati hapafanirwe kushanda kuti munhu abuda mbamani pakupiwa kwemarezinesi.
Zvakakosha kuti vanopa marezinesi veBroadcasting Authority of Zimbabwe vavhare meso kuti mapepati apiwa abva kumba kwani, kasi kungoti kana chingoyemu yezvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe uyezve kana achinge achibvawo kuzvizvarwa izvi zvawana vanozvitsigira kuburikira nekuti engagement iri kunge ichigadziriswa mitemo kuti isvike up to 40%. Hazvina kushata kuti vapiwe mukana wekutepfenyura.
Dzimwe nhepfenyuro shanu dzakapiwa marezinesi kusanganisira Nkululeko Rusununguko TV iyo inotungamirwa nevaimbo vemukuru mukuru weZBC vaHepson Muchechetere, dzinotarisirwa kutangawo kutepfenyura munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muRulawayo, ndini Kudzanai Musengi.